Kana chose wakabudirira zvatsinga chizvine mutinemiro. Takauya kuNew York nevasikana veAfrica. Wanga usingori musangano weMazimbabwe chete but wangori weAfrica. Zvakaita ndezvokuti muna 2021 takaita chirongwa chinonzi Adolescent Girls and Young Women Africa. Iplatform yatakagadzirira vanasikana vemuAfrica kuti vange vachitaura zvinhu zvavo, vange vachisangana vachitaura zvinhu zvavo. Saka muna 2021 takavaunganidza vachibva ku Southern, Eastern, West Africa kunyika dzinenge 15. Saka tazosangana manje kuno kuNew York vanasikana ava vakange vane yatinotiwo pachirungu petition kana kuti zvikumbiro zvavo kuvatungamiriri vemuAfrica zviri maringe nenyaya dzokuti kana vana vasikana vapindawo muzvigaro zvakasiyana-siyana mumabhizimusi mune zvematongerwo enyika mikana yakangosiyana-siyana kuti vakwanise kuona mikana yakaenzana nevakomana kana nevarume. Saka vakakwanisa kunge vachiisa petition yavo kuna United Nations Women Special Envoy to the Africa Union ndovakagamuchira petition iyi yavakatambidzwa nevasikana vekuAfrica. Saka chakava chinhu chakatifadza zvikuru nekuti zvakabudirira zvakanaka.
KuZimbabwe pakabvawo vasikana vakawanda zvakadii vakapindawo musangano uyu?
Zimbabwe yakabva vasikana vakati wandei vanosvika kunenge 10 vachibvawo kumasangano akasiyana-siyana nekuti chirongwa ichi chine vanhuwo maorganizations vanosanganiso yavo vanatali vana Zimbabwe Women's Resource Center, vana Walpe, vana SAT Africa, vana Rosaria Memorial Trust. Vanga vanhu vana vari pachirongo ichochi. Saka madzimai echidiki akauya akati wandei akabva kuZimbabwe achibva kumasangano akasiyana-siyana vanga vari pasi pechirongwa ichochichi.
Tichitarisa nzira yakashandiswa nevanasikana yekusvitsa nayo zvichemo kana zvinyunyuto zvavo kana zvikumbiro kuvatungamiri venyika, inzira yemungati inoshanda here? Tichiona kuti vatungamiri venyika idzi vatungamiri venyika dzine zvakasiyana-siyanawo nemabatiro avanoitawo matambudziko avo nenyaya dzavo zvakasiyana-siyana. Zva zvakaipei kuti vana vangoti vasvitse kumutungamiri wenyika yavo?
Vana tagara sekuzvinzwisa kwamunoita kuti isusu semasangano sana Tege Life kunana Zimbabwe tagara tichitoshanda nevatungamiri vedu, tinogara tichitoshanda nemamembers of parliament. Vana ava vagara vanotoshanda nemalocal councillors avo kunyika dzavo. Asi zvakadaro munoziva imimi kuti mupasi rese munodyidzana, hurumende yedu tomboti haina kunyatsochinzwa. Ine zvisungo zvainoita nedzimwe nyika dzinenge muAfrica Union. Vanodyidzana, vanonyarana, vanobvunzana kuti panyaya dzakati taapake. Tabva ipapo vasvika paglobal stage yatakawira kuno kuNew York kukomiti inonzi Status of Women under United Nations, pasi United Nations. Vane zvisungo zvavanosungawo kuti aiwa tinosungana pasi rese semaleaders kana seutungamiri kuti vanasikana nemadzimai tichafambisa kodzero dzavo takati takati takati. Isusu manje tikaona zvisiri kuitika kuZimbabwe kwatagara tikushanda navo, tinouya manje tovabvunza kuAfrica nevamwe vavo pamberi pevamwe vavo kuti kazvinhu zvamakati muchati muchaita hamusi kuita kuZimbabwe kuhaufa taapapi. Saka ndoo nyaya dzatinenge tichifambira. Ivo vakabvuma kubvunzwa nedzimwe nyika, ndosaka tine maplatforms ana Africa Union kwatinonzi, ndosaka takapiwa envoy iyi kuti tigamuchire United Nations Women Envoy to Africa Union. Yotembera chinhu chedu chopinda muUnited Nations petition yedu, zvinyuto zvevana vedu zvopinda. Izvozvi so tichiriko kusesw this coming week kana kuti svondo riri kuuya iri, vanhu vacho magovernment achange achiita zvisungo zvokuti gore richienda mberi zvii zvavachange vachiita. Isusu tatoisa petition yedu ichatoshandiswa kuti aiwa kazvo vanasikana vari kutaura zvekuti zvekuti zvekuti. Saka muri kuona manje vasikana vekuAfrica vapinda, vawana voice kutaura paUnited Nations.